Mujaji anoti Zimbabwe yatarira zvikuru kwete mumitambo yevakaremara chete asi mumitambo yese nemhaka yekwaanoti kushaya hanya pamwe neruzivo kwevari kutungamira masangano emitambo.
Ndakatarisire zvevanhu vakaremara boka hanya kuvanhu vese vandinoona vanoita zvemitambo munyika. Tingati mashoma masports ari kuitwa zvirinani tichiarisa pamasports kuti anowanikwa ari muno munyika atinoita.
Anoti zviri zvemitambo yevakaremara kunyange hurumende haisi kuita hanya nazvo nekuti inoona mitambo iyi sekuvaraidza nguva.
Dambudziko riripo nderekuti pane pakati wandei pasingatariswi zvachienzanisa semabatiro avanoita vasina kuremara, nokuti vanenge vachiona sezvinhu zvechiriti asi vasingatarisiwo kuti zvine upenyu kumberi kuvanhu ivavo. Saka inini ndinoona kunge hurumende inofanira kutinyatsopindira vanyatsoonawo kuti vanoitawo mitambo vakaremara vanyatsotariswawo vachienzaniswawo neivavo vane nhengo dzakakwana.
Mukuru weZimbabwe Amputees Football Federation vaRobson Musarafu vanoti sangano ravo riri kurarama nemudeme mudeme.
Kubva 2019 kusvika izvezvi taingoshandisawo zvimari zvedu zvemuhomwe, zvimikando zvedu, vatambi vakawanda vaingobva kumba vachingouya vashandisa mari dzavo. Maofficials edu nemareferees nemacoaches vari kungoshandisa mari dzavo. Asi kana taakuita zvinhu panational level taakuda rubatsiro, mufunge hazvigoneki tichishandisa mari dzemikando.
Mujaji anoti pakaitika shanduko mabatirwo anoitwa mitambo yevakaremara panokwanisa kuita vatambi vanodzokorora kana kudarika zvaakaita. Asi akambomirira nyika kumacommonwealth games Patson Mderedzi anoti kuvharwa kwemakambani aitwarira zvemitambo kwaakanganisa zvakawanda mumitambo.
Uyezve goroga roga mamines akanga ari munyika medu goroga roga sisi kuyaita mutambo wayo patold stadium zvimwe chete zvinehwanje champagne mine gats mine trojan mine mangura mine alaska mine rio tinto vanashamva ose makambani aya. Saka tikati nguva yatakurarama iye zvino machamber of mines akuchisina. Saka maevents amashoma enhau yokuti masponsors ahambana.
Anoti dai zvaiita mauto ezimbabwe apinza basa vatambi nekuti ndivo vane mari yekutsigira mitambo.
Dai mauto edu zvakare tresforces nenhau yokuti hatichina mamines atibatsirawo nekupinza mabasa vanasangobva kuchikoro kana kuti identify vana vachiri kuchikoro vanogona kumhanya kana kunge kutamba bhora vovapinza mabasa emauto nemhosva yekuti kumauto kune nguva yakanaka uye yakawanda yekuti vawana vawana kugadzirira yatinoti training.
Mazuva ake ekumhanya mujaji akatenderera pasi rese kunyika dzakaita seBrazil, Mozambique, Belgium, Algeria, Italy, Germany neNetherlands achiunganidzawo zvekare mari yeraramo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.